Prince Philip avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike makumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCovid-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidza chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yenyika uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana mumwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takawana Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip. Namba yacho yakalimitiwa ku30 kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example vachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti kwafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara marules ecovid-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa zvakashaya.
Mutungamiri webato rinopikisa reMVCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera mitemo yeCovid-19 vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese maererano nenyaya yeCovid-19. Tinofanira kutevedzerawo mitemo yeCovid-19 iyi.
Vamonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pawakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri hwenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Vamonzora vati Zimbabwe neBritain dzinogona kubatsirana munyaya dzezveupfumi zveutano pamwe nezvematongerwo enyika.
Tinochema nemhuri yeBritain nekurasikirwa kwavakaitwa nemurume waQueen Elizabeth Prince Philip vanova vari kuigwa nhasi. Tinoti ngavazorore murugare. Tinoda kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakambenge uri tichibatsirana senyika. Iyo Britain ine zvizhinji zvainogona kubatsira Zimbabwe nazvo munyaya dzezveupfumi, nyaya dzezvedzidzo nezvinhu zvakawanda zvakadaro. Saka isu ishuviro yedu kuti hurumende yedu kana kuti nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuchidzoka mugungano reCommonwealth marangarabviswa navamugabe.
Mutauriri webato rezanupf vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. Vamunangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government Meeting kana kuti CHOGMA. Asi vamunangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew naPrince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.